Hongo vagwature vakasungwa nezuro vakanga vachida kutobiwa vakamira semurume vakatiza vakaenda maofisi ecouncil kwavakazotogwa nemapurisa vakaendeswa kuchitoksi vakazotogwa nemota vakaendwa navo kuHarare kunova ndivo kwavari izvozvi kwavakavharirwa.
Chikonzero chipi chakaita kuti vagwature vange vachisungwa?
Vari kunzi pane mari yavakatora, asi tinoziva kuti izvazvi zvechokwadi zvamaona. Mameya edu ari kusungwa, madeputy meya edu ari kusungwa, macouncillors edu ari kusungwa, maMPs edu ari kusungwa, nyika yese jikelele. Saka tiri kufungidza kuti ndizvo zviri kuitika, vagwature vasungirwa kuti sei vakasarudzwa nevanhu kuita meya. Tinoda kuti vadzokere kubasa kwavo, havana mhosva, vakamirirwa nemarezidensi kuti vagadzirise matambudziko akatarisana nebhindura.
Sebato, muri kutambira sei kusungwa sungwa kuri kuitwa nhengo dzenyu, tichiona kuti zviri kuitikawo kana kuma member of parliament nevamwe vatsigiri vebato renyu?
Izvi zvekusungwa kwenhengo dzedu dzekanzuru dzeparamende, mameya nemadeputy meya, chinongova chirongwa chezanupf chekuramba kuremekedza zvido zvevanhu. It's a continuation yeprocess yekuramba kuremekedza zvido zvevanhu. Vamunangagwa vakadyiwa election havachamisa, vakaramba kubva. MPs nemacouncillors edu akahwina vari kusungwa, kumwe kwacho vari kuzama kuti vabvise MPs edu kuti awane 2/3 yekuzochinja bumbiro remutemo kuti aite zvaanoda nenyika. The same kumacouncils kuri kubviswa mameya edu vachityisidzirwa, vachida kuisa vanhu vavo kuti vaite mameya nekuisa vanhu vavo kuti vaite chairpersons emacommittees. Zviri kuitika nyika yese izvi, zviri kuitika zvingoratidza kuti vamunangagwa havaremekedzi zvido zvevana veZimbabwe. Pese pasarudzwa munhu weTriple C anofanira kuti asungwe kana kuti apomerwe mhosva kana kuti adii nechinhau yekuti anenge asarudzwa nevanhu. Saka zvinoratidza kuti vamunangagwa havana democracy at heart, vari kuda kubvisa vanhu vedu vakasarudzwa vachiisa vanhu vavo zvisiri pamutemo.